Wacha misa tetawe kudiniko.
Vashitara pamusangano vaitani vatsigiri vavo kumahusekwa. Vacha misa vati havasi kuzobvuma kubirirwa musarudzo dzegore rino.
Vanoba zvebasa. Ipapa pausaona kuda kutendera kuita magentlemen. Mabirwa anoitwa sarudzo anotyisa. Vanoti havadi corruption, but corruption yekutanga neyekubira maelections munyika.
Vachamisa vatiwo ruzhinji rweZimbabwe ruri kubhadhariswa mutero wakawandisa, vachiti izvo zvinofanira kupera kana vapinda panyanga.
Imwe nyaya tinogadzira nyaya yemutero tax munyika muno. Tax yakakurisa munyika muno, tinakuita flat tax rabbit, inoita kuti mari zhinji iende kunoshandiswa neone disposable income. Vanhu unogadzirira tax pane mabasaka. Ndosaka tiri kuti mupaka gore rino munhu wese kupi? Munhu wese kupi?
Vachamisa vatiwo upenyu hweveruzhinji hunenge hwanaka muna 2023 kana vakapiwa mukana wekutungamirira nyika.
Dambudziko ranava munangagwa ndeyekuti vafanira kuretire asi vokanganwa retirement. Nenyaya yekuti retirement haina kugadziriswa polisi yedu munovu, vakuda kuramba varipo kusvika vafira pabasa. Isu tinoda kuti haiwa nyika iende mberi, vanava munangagwa nanava mugabe garai pasiti.
Vaenderera mberi vachiti nyika ine upfumi hwakawanda, asi chanetsa inyaya yehuori hwavati hove inotangira kuora kubva kumusoro.
Ndakamuzwa munangagwa ndikati wakangava chazvo zuro nehope. Akataura nezuro kwanza, makanzuro atipei MDC atinetsa. Tikati unofunga turi kunyeperani. Asingazive kuti vanhu vari korapti vauraya makanzuro ndiani. Asingazive kuti makanzuro edu aurawa nezanu PF ndiani, naminista welocal government anenge achipindira mumashandiro emakanzuro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezanu PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutinzwe pavamire pamashoko avachamisa. Ndakamirira Studio 7 kumahuse kwamudunhu remashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.